Mangwanani wakanaka wa Tereri, tinosangana na zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kaigwaro rinotererwa chaizvo, gwaro rakatanga kuburiswa kubva 2007 vachiita zvavanoita izvozvo izvozvo vachizviburisa pachena.
Sangano reMo Ibrahim Foundation rinoburitsa gwaro raro richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Kutadza kutungamira kuri kuita dzihurumende dzemuAfrica dziri kuita kuti vechidiki vemuAfrica vanofanira kunge vari munyika vachirima vaparare munyanza vachiedza kuti vayambuke kuenda kuEurope.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezviro vakaudza musangano weFeed Africa 2 Summit kuti hurumende yavo yaita zvakawanda mukuona kuti nyika yawana chikafu.
Manhamba evari kubatwa neCovid-19 anenge ari kuwedzera mbichani, asi hatingati tati tasvika pokuti tingapanike kuti manhamba anyanya kuwedzera.
Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora mashanduro ehurumende nemagariro nemabatirwo evanhu muAfrica reMo Ibrahim Foundation nezuro rakabudisa gwaro rinoti nyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzina kunyatsogadzikana uye hadzina kunyatsokuva neutongo hwejekerere pachitariswa makore gumi adarika. Gwaro iri rinonzi Ibrahim Index of African Governance rakaburitswa nezuro. Panyika makumi mashanu neina 54 dzange dzichiongororwa, makumi matatu dziri kudzokera kumashure. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi maviri nepfumbamwe panyaya yokugadzikana. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha kuti tunzwe maonero avo.
Iri igwaro guru chaizvo rinotarisa kumezha pamwe chete nokuongorora matongerwo anoitwa vanhu munyika, vachitarisa zvakawanda zvinobvira kusecurity dzavanhu pamwe chete nokutsevedzerwa kwomutemo nehurumende mukutonga vanhu, zvekare nokunge kuparticipata kunoita vanhu kungava mukuvhota kana kuti kodzero dzamadzimai pamwe chete nebudiriro munyaya dzezveufumi, zvekare zvichizosanganisira nokubudirira kwomunhu umwe noumwe unenge ari munyika kuti gore rapera munhu wabudirira zvakadii kusvika pagore rino. Saka ndo zvavanotarisa izvozvo vachishandisa nzira dzakasiyana siyana kubudisa chokwadi chenyika ipi neipi zvayo kuti iri kuimprova here ichienda mberi kana kuti haisi kuimprova iri kudzokera shure, zvichingodero kuti zvinobetserei nyika izvozvo matongerwo enyika zvichizoenderana nokuupfumi pamwe chete nokubudiririsa munhu pachakeye ari woga kuti kunenge achizviverengavo kuti zvinhu zvangu zvaimprova kubva gore rapera nepagore rino, ndapedza chikoro ndikawana basa here kana kuti ndafoma kambani yangu.
Ongororo dzinobudiswa nesangano iri dzinotambirwa nekukudzwa zvakadini?
Dzinotambidzwa pamwe chete nokukudzwa chaizvo zvakanyanya navanhu vanozviongorora pamwe chete nehurumende nehurumende dzakasiyana siyana dzinoteerera kuti aiwa kana muchitonga nyika munofanirwa kuteerera vamwe kuona kuti vanoti chinyi pamatongero edu atinoita isu, nokuti mukuteerera imomo pamwe chete nokuita zvinenge zvavonekwa namamwe masangano zvinozoita kuti rokunze vamwe vane mari vane kuvuya munyika imomo vachiti hurumende yakati inoteerera zvinenge yavudzwavo nokuti tinoziva isu kuti vanogona kuzvirova dudundu asika nyoka huru haizvirumi saka igwaro rinoteererwa chaizvo gwaro rakatanga kubudiswa kubva 2007 vachiita zvavanoita izvozvo izvozvi vachizviburisa pachena kuti munhu wese zvake kana kuti masangano ese zvawo anofarira kutongwa nokubudirira kwavanhu munyika aongorori gwaro iroro saka tinoona kuti hurumende dzinenge dzakamirira magwaro akaita saiwawo kuti dzigozvichenesa kuna mao maorganization dzimwe nyika dzokunze kuti handiti munoona chanzi negwaro rakati rinoongorora nyika dzakawanda dzomuafrica vatongereida akati akaipa pakati vakambotaurazve zvakati tikazvigadzirisa saka igwaro rinotambirwa chaizvo kana pano vasingaritambiri vehurumende ngavatoritambira nokuti rinotichenesa paya patinenge tichida kuzokumbira kudzokera kumasangano sana commonwealth paya patinoda kuzokumbira kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vamwe vanhu zvibve zvinenge zvichibvirawo ipapapa pamagwaro akaita saiwawo tinoteerera here zvinotaura vamwe pakukonewa kwedu napakugona kwedu tichizoitei naizvozvo
gwaro regore rino iri richangobudiswa iri rinoti pamusoro pezimbabwe
rinotaura zvakati nakei zvimwe pamusoro pezimbabwe ichitarisa izvo kuti zimbabwe pamwe chete neangola negambia vakatisumukirei panyaya dzamatongerwo enyika vachitarisa kuti nyika nhatii dzemuafrica dzakakwanisa kubvisa vatungamiriri vainzi vainyanya kudzanyirira chaizvo munyika dzavo vagara kwamakore akawanda tinoziva isu kuti hurumende iripo muzimbabwe yakapinda 2017 saka gwaro iri riri kutarisa iro nguva yava mugabe nenguva yaite zvino izvi yava munangagwa kuti zvinhu matongerwo avanhu asumukira pasi saka ndopoga panotaurwa negwaro iro rekuti pati nakei ipapapo tinoona nokunzwa vamwe vanhu vachitaura vachishora hurumende asi pasina zvavanoitwa kana takatarisa kune zvaiitwa nguva yava mugabe saka ndipo chete pataurwa zimbabwe ipapa asi pakanzipo panoda basa rakawanda nokuti havasi kuona kunyanyo kunatsurudzwa kwematongero acho achizondosiyana nokuhano kwatakabva uku nokuti vanenge vari kuona kuti zvotoita sokuti haakudzokera kwatakabva uku kunguva yana vamugabe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro manheru vakaudza musangano wefeed africa 2 summit uri kuitirwa kudakar senegal kuti hurumende yavo yaita zvakawanda mukuona kuti nyika yawaniswa chikafu zvinosanganisira kuchengetedza mvura kubudikidza nekuvaka madhamu mumatunhu masere emunyika nekugadzira fetiraiza yayo vakatiwo nyika iri kuita zvikuru munyaya dzemadiridziro nekukohwa mvura musangano uyu wakatanga nezuro uchipera mangwana chishanu uye uri kupindwa nevanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu kusanganisira vatungamiri venyika vatungamiri vedzihurumende makurukota pamwe nevemabhanga mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti africa inofanira kugadzirisa kuitira kuti ikwanise kuzviwanira chikafu kwete kuramba ichitarisira kuwana chikafu kubva kunze ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
haibudiriri nekuda kwezvikonzero zvakawanda chekutanga africa ichine kurwisana kwakanyanya zvinova zvinokanganisa kurima kurwisana ikoko hatingati maconflicts ari kuita kuti vanhu vasagadzikane ari kuita kuti vanhu vabve munyika dzavo vachienda mune dzimwe nyika kutadza kutungamira kuri kuita dzihurumende dzemuafrica dziri kuita kuti vechidiki vemuafrica vanofanira kunge vari munyika vachirima vaparare munyanza vachiedza kuti vayambuke kuenda kueurope saka pakasagadziriswa nhau yematongerwo enyika dzemuAfrica kana kuti kutungamiri zvinoita kuti agriculture iwane rutsigiro rwakakwana kubva kudzihurumende ticharamba tinguri vanhu vanofidwa nedzimwe nyika nekuda kwekuti tikutadza kuzviirimira.
Takanzwa vamunangagwa vachitaurawo nezuro kumusangano ikoko vachiti vakakwanisawo kuita zvakati kuti munyika zvinobatsira munyaya dzechikafu. Munowirirana nawo here?
I think vamunangagwa vanewo zvavari kuita munyika mavo seiyo nyaya yemadhamu yekuvaka vana Maruwanyati dhemu nezvimwe vana Toko Mukosi nemamwe madhemu ari kuvakwa kuna Matebeleland. Chinova chinhu chakanaka, asi mvura iyo inofanira kuti isvike kuvanhu, isvike kuvarimi. Uyewo vanofanira kuti vadzidzewo kubva kune dzimwe nyika dziri kukwanisa kuharvesta mvura yoshandiswa mvura iyo for irrigation. Handinyatsoziva kuti ndedzipi nyika dzatingati dziri kupa muenzaniso wakadaro muAfrica, asi ndinoimba kuti pane dzimwe dziri kuita zviri nani kudarika dzimwe. Saka ndinotarisira kuti vachakwanisa kuita hurukuro nevamwe vatungamiri uye pamusoro peminda. Zimbabwe ine minda mizhinji yakatorwa kubva kuvachena isiri kushandiswa. Saka izvi ndofunga kuti mukana wokuti vadzidzewo kubva kune vamwe vatungamiri venyika dzimwe dzacho dzisina ivhu rakanaka seremuZimbabwe, nyika dzisina climate yakaita seremuZimbabwe, asi dziri kukwanisa kuzvirimira vasingapenhi kubva kune dzimwe nyika. So ndinoimba kuti vachaudzana sevatungamiri, vachiudzana chokwadi kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tiite kuti ivhu redu riwe productive, rikwanisewo kutipa raramo semaZimbabweans.
Asi chii chikuru chamungati chiri kutadzisa Africa kuzviwanisa chikafu vamaguru?
Dambudziko guru riri muAfrica nderekuti tichangira kuAfrican Union kwacho. African Union iunion yemapresident, inoita sekuti itrade union yemapresident nemakings vemuAfrica. Haina zvizhinji zvairi kuita kuti iadresse matambudziko ari kusangana neAfrican citizens. Saka itarisirowo yedu kuti musangano wakadaro vatungamiri vanoudzana chokwadi kuti as leaders hatisi kutungamira mhuri dzedu nekuzvitungamira isu, asi tine vanhu more than a billion people vekuti madecisions atinoita anogona kureva rufu kana kurarama kwavari. Saka tinenge tichidawo vanhu vekuti kana vachinge vabvumirana zvavanobvumirana ikoko voita zvinhu zvacho, kwete kuva masummit ekuti vanenge vachitotora mari shoma iyo yatinayo vanhu voenda vonospenda mamillions of dollars asi chabuda hapana.
Kune vamwe vari kuti Africa iri kutadziswa kusimuka nekuda kwehuori, munoti
chocho ichi ichokwadi? Kusvika vatungamiri vemuAfrica vaakuudzana chokwadi pamusoro pecorruption kuti tinofanira kurwisa corruption semaleaders, ende totungamira tichipa muenzaniso zvichitangira patiri zvichizoenda kuvanhu.
Aro vange vari mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafare maguru vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko aburiswa nebazi rezveutano anoti nezuro kwakafa vanhu vaviri nedenda reCovid-19, vamwezana nevana vakabatwa nechirwere ichi. Muwandu hwevanhu vari kubatira denda iri pazuva hwava pazana negumi nevatatu. Matunhu akanyanyotsimbirirwa ndeBulawayo, Manicaland, Marsh East, Marsh West neMashingo. Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota mubazi rezveutano Dr. Henry Madzorera kuti tinzwe maonero avo.
Manhamba evari kubatwa neCovid-19 anenge ari kuwedzera mbichani, asi hatingati tati tasvika pokuti tingapanike kuti manhamba anyanya kuwedzera. Chero vari kufa vacho tiri kungoona ari ma0 123 0123 ikokoko.
Svondo rino richitanga iri takanzwa kuti kune zvimwe zvikoro maboarding zvaitotaurwa nemazita kunzi chirwere cheCovid-19 changa chadzoka zvakanyanya, pachitotaurwa manhamba akati kurei murikuti here mimi denda iri harisati radzoka zvekudaro.
Manhamba achiri low, asi denda richirimo munyika riri kufamba rombichana mbichana. Hatigononotsa kuziva kuti rawedzera zvakadini, nokuti hatisi kunyanya kutesta. Munhu akauya achinzwa flu yake kuti umuti bhadhara $60 utestiwe COVID, zvinotiremei. Munhu anototi arwarisa ndokuti abvume kubudisa mari yakasvika $60 kuti atestiwe.
Ngatitariseiwo iwo manhamba atinoudzwa zuva nezuva aya, kunzi nhasi kwabatwa nevanhu vakati, nhasi kwafa vakati. Ane uchokwadi hwakadini?
Saka mafiga edu etina wehurumende, asi ndinoona senge underestimate. Hatisi kunatsa kutesta zvakakwana kuti tiwane correct picture yemunyika. Chimwe ndechekuti denda iri tichiramba tinaro kwenguva yakarebesesa iri kuuya, hatina tariro yekuti richakurumidza kupera.
Munoona here imi tichizosvika pakuti titi denda recovid-19 razopera zvachose pasi rese?
Idenda ratofanira kujairira kugara naro muno munyika pasi rose. Tongoziva kuti idenda ranguva endemic, kureva kuti raakutongogara nesu. Sezvaangofanana neflu, tongoziva tangojaira kuti munhu achangotongorwara flu nguva nenguva. Ndo zvichangoitawo denda recovid-19. Munamato wedu ndokuti izvo risanyanye kuwedzera kuzoita epidemic zvakare, kureva kuti kuputika nesimba zvarakamboita zviya izvi.
Saka veruzhinji movakurudzira zvipi?
Kuti risawedzere, vanhu vanofanira kunanzerera matano ese atagara tichiparidza eutsanana hwemaoko, kugeza maoko nguva nenguva nesipo nemvura.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera, vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inobvuma kuti haikwanisi kuisa mari mune zvedzidzo. Izvi zvakataurwa nezuro negurukota rinoona nezvedzidzo yapasi, amai Evelyn Ndlovu, pamwe nemunyori mubazi ravo, amai Tumisa Ntavela, avo vakakurudzira masangano akazvimirira neavo vanokwanisa kuti vabatsire mukugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyaya yezvedzidzo. MuNewsday makare, sachigaro webato reZANU PF mudunhu reMashonaland East vaDaniel Garwe vakaudza vatsigiri vebato iri kuti vatsigiri veZANU PF ndivo voga vachabatsirwa muzvirongwa zvehurumende. VaGarwe vakaudza vatsigiri veZANU PF pamurehwa kuti ZANU PF ichabatana nemurehwa Rural District Council kuti igovere minda kune vechidiki. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pakandoipa chero hurumende zvaichiti inogamuchira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubva kusouth africa, hapana pokuti ruzhinji vanhu vangafara kana kuti ivo vari kubva kusouth africa vangafara, nekuti kuzimbabwe kwacho hakutori najeri. Upenyu hwavanga vaitorarama otherwise vari kusouth africa zvotori nani pane zvavacha vanorarama vari kuzimbabwe, nekuti vamwe vazhinji izvozvizvi pamwe vakatobva kuzimbabwe kudhara vakasiya vasina kana kuvaka kana chiwaniko. Saka vanosvika vachipinda paichero vakavaka vamuchira. Uyo vagara unongotori mutemo wekuzimbabwe vanofanira kungototandirwa muzimbabwe, vanogovarapa vanovarambira ivo vari zvavo zvekuzimbabwe. Saka ei pakaipa.
Makadiko pastudio 7, makadi zvenyu vashamarari vese vestudio 7 vaisitiriraitedu kuno kuzimbabwe. Inini yangu ngori pakuti vachamisa ndau yekupowera powera noti kuri kudzingwa vanhu nemachaina, kudzingwa vanhu nemachaina kumaini kwasabhistarwa ndavo mbosvika kuvataure nevanhu vazivise vanhu nezvokuvadzore raifu ravo kuti vanhu vavhurike, kuti vanhu vavhurike nekuti vanhu vakarara vanhu vakawanda.
Studio 7 murizei, murizei kuova Studio 7 apo. Ndaumbonzwawo pane nyaya dzatiri kuda kunzwisisa kuti ko nyaya dzekudharadhara dziri kungotaurwa nenhapi, nenyaya dzacho hadzina kana musoro. Nyaya yamahere uyo zviri kufamba seiko, pana mahere uyo Kana maere haya ane mbosha kakua mnanga kwa 2017 waka jamba boda kawa. Waka jamba boda kawa. Ana upinda nepa giti. Wapinda wa jamba boda na umu Mozambiku wa kinda South Africa. Tiba tirewe papunga wambo sumba au. Wapinda wa mjeri mamomo. Kwa zeta mwenye andu na ubunza. Awe kubudidi rawa. Nyaya u wakato isu kwa kuchukuru bigare sii. Kuhanzi mvivu. Si aruku rimanti. Asindi hatu ni mbosha atu noto ziwa. Rupi mvivu ya lukura utofika hii. Dagger would match. Because Niaga is that your true. As they are obvious, also to your Macaque with Scroob. And Arma Bass of Doro is also my bass, although he is from a prize, Yana Munanga. Sakai, and we, Toshia Gubu Nimataraga, I know what Tungi Darvaje, Tadongo Tunga, Jabunda, and Amagutunga, Mutuman, Mangwan, 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 Manzi, Mufuru, eh? Matare, I would have the good was Ne, kuta ongaka kana uchona kuti papa na muro unongotonga nyaya yako zopira. Kwete kuita zvinhu zvekuti mune mapiwa mari, maisirwa mari maso. Eh, tosvika kupi?
Ini ndinoitwa Israeli Mate, ndiri kuwadi 17 kwamutoko. Ini nyaya inondinetsa ndeyekuti handizive kuti ma magistrate edu muno pavanoita nyaya vanenge vachitonga nyaya based on facts dzataurwa mukoti here kuti kana vachizoti vachazopa judgment Friday zvichinzi varuda kutanga vamirira vanonzwa kuti vakuru vavo vari kuvatuma kuita izvozvo vari kuti vakuvaudza zvabuda mumatare mafacts ari kuvatadzisa kuti vaendere mberi kuti vaone kuita new status because some media city handina shuwa kuti zvaimboda kuti ndozopa judgment musi wakati izvi zvaitika panguva iyo waifanira kubva wangoona kuti zvaitika mudare nezviri kupindurwa neavo judgment yangu inobuda yakati zvakati endeni kuapply bail is constitutional right woperera ipapo saka kana vachiti ndichazopa judgment musi wakati which means vari kutanga vamirira kumuti one certain wekuti itai zvakati maita
ya inzwai studio 7 nyaya iripo ndeyekuti pane pakanzi paya paya pa mapemiti apererwa zvoita akapererwa mapemiti saka vanhu ngavadzo kuzimbabwe wakaita serious kudoita dzudhura dzavo kudodii zvese zvaya zvavachizama kuti vanadzo kuzimbabwe asi vakazvinyatsorizena kugaisira kuti oraiti tikati wana wadzokere zvino zimbabwe kusati kwavhotwa ZANU-PF inobva pabasa saka regai tichidhileye vanhu vainti after mavhoti kana zimbabwe ichingapedza kuvhota ndobvazodzokera vanhu kuzimbabwe nyaya ndeyekuti Ramaphosa ane mamaini Zimbabwe. Jacob Zuma ane mamaini Zimbabwe. Kabineti ANC yese ine mamaini Zimbabwe. Sekozi ya kuti, imi magachenda ku Zimbabwe, kusati kwa ufotwa, mnozo register mufota misi ni wandu wini. Kutsozi wacho unda kuti kwa kuti, njini, triple sisa wini, wani kwa kuchanza, wana natapa, kubira kwa kuno wanyuzi. Saka ndopa saka paka sotia na kuti, ANC pachaya eri mjiri ne ZANU-PF kuti, ZANU-PF ramba ipatikari pa kuti iwa raba wadibenefita washindi wachema nzara no point yao saka imimo wanwe Zimbabwe kisi taka pusa ngati endene wandi wedi nyangu kusati kwa anze udo wanifugere kumisha muno jesa ufota mufote mubise urumedi ya ZANU-PF ni mfundi pili show
Izo dzange dziri pfungwa dzevanhu vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kumhanyira kushanyira nyika dzemuAfrica. Africa iri kukura mune zveupfumi izvo zviri kukonzera kuti nyika huru dzimanyire kunotanga nekusimbaradza ukama nenyika dzemuAfrica. Mumasvondo mashoma apfuura makurukota enyika huru anga ari muAfrica uye gurukota reAmerica rinoona nezvemari riri muAfrica richizoteverwa nemumiriri weAmerica kuUnited Nations uyo achaenda kuAfrica svondo rinouya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti America ichatumira kuUkraine zvombo zvehondo zverudzi rweMaAbrams zvinoita 31. muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCalifornia muAmerica vaAnesu Manjengwa vanoti vari kufadzwa nekutambirwa kuri kuitwa chirongwa chavo chavakaparura padandemutande cheApp inonzi Vakacha Zim inowanikwa muApp Store pamafoni nepamakombiyuta. VaManjengwa vanoti app iyi inobatsira vashanyi vekunze nevagari vemunyika vanoda kuvhakacha nekuziva nekuvaudza pane nzvimbo dzekushanyira nenhoroondo yenzvimbo idzi. Vanoti vari kutarisira zvakare kushanda nevamwe vanamuzvina bhizimisi vane nzvimbo dzekutandarira, kudyira kana dzekurara vanenge vachida kuti dziiswe paapp yavo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyahuye weStudio 7 navaManjengwa.
Takagadzira app application inonzi Vakacha Visit Zimbabwe inoita basa iyo rekuyananisa matourists nezvinhu zvinotaima-taima zviri kuZimbabwe, senikire maattractions ekuZimbabwe ana Victoria Falls, Gwanda National Park, Mana Pools, Gumba Mountains, Snake Park, Great Zimbabwe nezvimwe zviri pakati apa zvakawanda wanda zvavasingagoni kuziva izvi. Saka api yedu iyoyo ine GPS and ine voice mukati. Is voice activated GPS virtual tour guide.
Mungati imi basa reapp iyi nderei?
Basa rayo nderekutaura nhoroondo yeZimbabwe kana masvika pane interest ematourists. So kana munhu achibva kuHarare kuenda kuBulawayo munogona kuona kuti pane Snake Park, Lion Cheetah Park, Lake Tuwero kana kuti kuimba shiri nezvimwe zvakawanda zviri pakati apa zvingagona kuzikanwa ngematourists easily. App iyi inogona kuzivisa zvese zviri pamap yako munhu. Wotida kuenda kuBulawayo unorara papi, maybe unosvibirwa uri kuGweru woona pekurara paapeni ipapo.
Vamwe vanenge vachida kushanda nemi vanokubatsai sei?
Kune vanhu vese vari kuZimbabwe vane matourist attractions senikira masafari, malodges, marestaurants, matours anogona kuitira matourists ndogona kukupfekedzai pakati peroute yetourist ndovaudza in advance kuti pakati pakati pane chakati chakati chanhingi munogona kuimira ipapo modya morara motandara kana pane layby ivo voziva vega in advance kuti ndo zviri kuitika pakati penzira yavo voziva zvekuita. So app yedu iri kuma app stores inonzi Vakacha Visit Zimbabwe. Munokwanisa kundibatwa inini Anesu paanesu and saza.com kana kuti pafone namba yangu 951-217-9832 kana website yedu inonzi saza.com kuti africanvisit.com.
Avo vanga vari muzvina bhizimusi vaAnesu Manjengwa vevhakacha Zim app vachitaura vari parunhare kuCalifornia muno muAmerica naMarvelous Muhlanganyahuye weStudio 7. Zvongu yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reMo Ibrahim Foundation rinobudisa gwaro raro richiti Zimbabwe iri kudzokera kumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaudza musangano weFeed Africa 2 Summit kuti hurumende yavo yaita zvakawanda mukuona kuti nyika yawana chikafu. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.